mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 24 March 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
apa panguva yatasvika handifungi kuti nguva yekutaura chete kutaura tingati isu hatina zvatinoda kunzwa mukutaura zvakanyanya kubva kuna purezidendi kana kuna vamangusha chatiri kuda kuona zviito zvokuti chii chaa kuzoitwa umboozva hwavapo
Al Jazeera yakabudisa nezuro chirongwa chekutanga chinoratidza uori hunonzi huri kuitwa nemarapapadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe rimwe sangano reminamato rezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika riri kukoka zvizvarwa zvezimbabwe zvose zviri kunze nemukati menyika kuti zvipinde mumunamato wekunamatira nyika uchaitwa nemusi wesvondo nepenyuro yeAl Jazeera nezuro yakabudisa ongororo yeuori hunotyisa hunonzi huri kuitwa nevamwe vakuru vehurumende zvichinzi zvine maropafadzo omutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munyaya dzekutengeswa kwegoridhe zvapa kuti nyika irasikirwe nemabhiriyoni emadhora akawanda Al Jazeera yakaparura chirongwa chekutanga pazvirongwa zvina muongororo inonzi Gold Mafia Episode 1, The Laundry Service. Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hapana chokutaura panyaya iyi vachiti chasara kuona kuti vamunangagwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachaitei nenyaya iyi.
Tinoona isu kuti vanhu vanobuda vachizvitaurira voga zvavanoita. Pamwe chete nokusanganisa vanhu napurezidendi zvemari zvokutochaja mari maconnection fee uku ndo vanenge vachitungamidzwa tinoona zvekare vachifona mafoni vachiinda kumuzinda wana gwegoridhe kuna ana fidelity uko kuna ana amai rushwaya vachizvitaurira voga pamwe chete tinoziva isu kufidelity inenge inoodiwa nereserve bank nokuti ndokunoenda goridhe yezobuda munyika navanhu vanhu vacho vanobuda naye munyika vachidzoka nemari dzacho hazvizikamwe kuti ndidzo mari dzavatengesa goridhe iroro here zvekare vabudisa goridhe iroro zvisiri pamutemo kufamba kwavanoita nemari kuenda kunze nokudzoka nemari idzodzo hazvisi mumitemo yokufambiswa kunofanira kuitwa mari according kunana International Monetary Fund namaorganization mazhinji anoona kufambiswa kunoita mari dzomunyika mose
Professor mataro pamusoro peInternational Monetary Fund namwe masangano akadaro hapana masangano here ari international anogona kumisa zvinhu zvakaita sezvizvi
zvinhu zvakaita sezvizvi zvinotinetsei kumisa nokuti vari kuzviita vacho vataona mudhokumendari umo vane nzira dzavo dzokufusira tsoka dzavo sokutaurwa kwazvinoita kuti mumwe wavo unogona kunge ari uno kuamerica unogona kunge achipa vamwe vavo mari uno wavo unenge ari kana kuzimbabwe wopavochi vari kuzimbabwe mari ikoko zvose zvinenge zviri pamutemo pakupanana ikoko vozodi vozochinjana mari dzavo voga neimwe nzira saka ava vanhu vari kushandisa vagara mubasa iroriri zvokuti masangano makuru akaita sana World Bank International Monetary Fund zvinogona kunetsa kuti vabone zvinhu zvakaita saizvozvo nokuti hurumende yenyika ndiyo inofanira kunge ichibetsera masangano akaita sana IMF nana World Bank kuona kuti zviri kuitika zvouori hwemari uhwu hazviitiki nokuti tichitarisa isu paupfumi hwenyika kana zvinhu zvakadai zvichinge zvabuda zvatouraya dhora reZimbabwe nokuti nguva ichasvika yokuti nyika yezimbabwe ishandise dhora rayo richange risina simba nokuti kubatwa kurukitwa mari muzimbabwe nana goridhe nezvimwe zvese hakuna simba mukati hakuna mutemo mukati saka hakuna ufumi hwenyika hungabudirira hakuna dhora renyika ringasimba kana ufumi hwenyika huchibatwa nenzira yataona mudokumentary nezvimwe zvichabuda zvihombe
kana takatarisa zvezvabuda mudokumentary iri munoona sekuti vamanguzha vereserve bank of zimbabwe naivo mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa pane chavangataura here chinoita kuti vasapomerwa mhosva yezviri kuitika izvi
apa panguva yatasvika handifungi kuti inguva yokutaura chete kutaura tingati isu hatina zvatinoda kunzwa mukutaura zvakanyanya kubva kuna president kana kuna vamanguzha chatiri kuda kuona zviito zvokuti chii chava kuzoitwa umboozva hwavapo nokuti kutaura vakatotaura ka vamangusha vakatotaura chimwe chazokotondifadza zvangu ndechokuti mudokumentary vabudawo varimo vachiti chakanakira zimbabwe ndechokuti president wacho unoterera asi kamukuterera imomo taakuda kuona kuti wanzwa waterera president iye warumbidzwa kuti unoterera chii chaaita nouori hwataurwa na vamwe vanhu vaitaura nemuromo yavo vakatungamidzwa napresident kuti vaite zvavakaita Zimbabwe Anti-Corruption Commission ita basa rayo here tivonevo vanosungwa vachisungwa zvekare nokuti yakataura kuti ichamirira kuti inge ichiona zvinenge zvabuda mumadhokumendari iwavo hero rimwe dhokumendari rabuda noumbowo ndokwatoda kukunzwa kuzaki ikokoko yakapuwa masimba nehurumende kuti isati chii nokuti president wakatoisimbisa kazaki saka ngaichitaura vamanguzha vakavamboita sokuvhundisira vamwana vakati ndichavasungisa toda kuchiona kuti vachazviita here nokuti hatichamiriri kuti vataure taakumirira kuti vachiita nokuti action speaks louder than words ndopatamirira ipapo kuti tive nechivimbo chokuti ufumi hwenyika hwakabatwa navanhu vanokodzera kubata ufumi hwenyika
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 tatadza kubata gavhuna vereserve bank of zimbabwe vajohn manguzha sezvo nhare yavo yange isingadavirwi zvichakadaro rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vanoti kunyange hazvo zvisingazikanwi kuti umwe uyakabuda muvhidhiyo vahubert angel vachiita basa nekusaina magwaro vakamirira hurumende yezimbabwe nyaya iyi ndeimwe yenyaya inogona kunetsa mumatare
vakawanda vari kupomerwa nyaya yeuori muzimbabwe vanongosiyiwa vachienda kuda inyaya yekuti pane vakuru vari muhurumende vanenge vachidya navo but zvinotaura mutemo manje makatarisa kana manga muchiterera dhokumendi rayacho zvanga zvichitaurwa navo vanonzi ambassador at large Herbert Angel kuti vanorepresenta hurumende and vanokwanisa kusaina matreaty and vanokwanisa kusaina zvibvumirano nedzimwe hurumende variwo vega munhu ari kurepresenta zimbabwe
munhu anogona kungopiwa masimba akadaro nenzira iyi izvi zvinogona hereva masiye
izvi zvunhu zvinokatyamadza kuti kana zviri zvechokwadi kuti vakapuwa masimba yayo then hapana hurumende iripo muzimbabwe because zvavari kutaura izvi nyangwe Minister of Foreign Affairs haatokwanisi kuzviita izvozvo. The only person anokwanisa kusaina a treaty achirepresenta nyika is the president. So kana president vachinzi vakadelegeta maduties avo ekusaina kana treaty vachibinda nyika yeZimbabwe kuna vaHerbert Angel, it means kuti Zimbabwe is in trouble. But zvavanga vachitaura mudocumentary izvi nangwa hazvo vachinzi vanorepresenta hurumende tichitarisa mitemo yedu yemuzimbabwe zvunhu zvatingati zvinonzi it's a criminal abuse of duty by a public officer
ko ivo vahubert angel vangazotorwa semushandi wehurumende sei
vahubert angel vanozonzi ipublic officer pakuti vakapuhwa masimba ende vakapuhwa masimba emadiplomats meaning to say kuti mushandi wehurumende and mushandi wehurumende achirepresentawo Zimbabwe through ma mandates avakapuwa in terms of that so kana vari public officer kudaro i criminal code yedu ya Mzimbabwe, section 174, inotaura kuti kana public officer, akaita basa rake, achiziva kuti aliku ita zvinhu zvisingawirirani nemutemo kana kuti ariku abuse position yake sa public officer. Anokwanisa kubatwa nemhosva, ende mhosva yacho iyi mhosva inokwanisa kuti munhu apuhwe makore anosvika 15 years ari mujere.
Gweta vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Asi imwe nhengo yaZANU-PF, Dr. Simba Mavaza, vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo harinei neuori wese uhu. Rimwe sangano reminamato rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reNorth America pamabvi riri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese zviri kunze kwenyika nezviri kumunyika kuti zvipinde mumunamato wekunamatira nyika uchaitwa nemusi wesvondo. Mumwe wevari kuronga munamato uyu, Pastor Wellington Ticharwa, vanoti munamato uyu uchaitwa padandemutande reZoom uye wakanangana nekunamatira nyika kuti iite sarudzo murunyararo vachiti unopindwa nemunhu wese zvisinei nekuti ndewebato ripi rezvematongero enyika. Munamato uyu unonzi uchatanga na 9 manheru nguva dzekuZimbabwe kana kuti na 3 o'clock masikati nguva dzekuAmerica, uye vanoda kubatana nevamwe pamunamato uyu vanokwanisa kushandisa ID number dzinoti 8970110 1759, uye passcode yacho iri 60553. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri naPastor Ticharwa pamusoro pemunamato uyu.
Nofara zvikuru kuti bata panguva yakanaka kudai yatine gadziriro yemunamato wakanangana nenyika yedu yeZimbabwe takamiririra North America province pamabvi. Uyu atingauti munamato wokutanga kuita sepamabvi, asi tinotogara tichiita minamato yakadai chitatu choga choga nenguva dza 9 PM Eastern Time.
Chii chakakoshera munamato uyu, Pastor Ticharwa?
Vakandemiri, chakakoshera munamato uyu ndechekuti hauna boundary. Munozviziva imi kuti Mwari haana boundary, tinogona kumudana tiri pose patinonga tiri. Saka isu sepamabvi North America province takaona zvakakosha kutora mukana uyu kukokera vanhu vose zvisinei kuti uri webato ripi rematongerwo enyika, kuti uye tisangane pamwe chete sevana veZimbabwe, ticheme tiri pamwe chete kuna Mwari kuti Mwari apindire zvinhu zvidzikame, situation yatiri kusangana nayo ive inochinja.
Ndava nani vanofanirwa kunge vachipinda mumunamato uyu?
Tiri kukokera munhu wose zvake. Tiri kukokera munhu wose, munhu wese akasununguka kujoina palink yeZoom iri kutenderera yatiinayo, kuti tingouya tinamati kuna Mwari kuti tiri kuda maelections, you know, ane runyararo. Munozviziva imi kuti nguva dzemaelections, nguva dzemacampaigns anonge achiitika, pane mhirizhonga zhinji dzatasangana nadzo pamaelections apfuura. You know, saka tiri kuti aiwa ishe pindirai, we want a peaceful election, want a peaceful preparation in my election. Pasave nekuteuka kweropa, pasave nekukuvadzana kwevanhu, asi zvinhu zvese zvinofanirwa kuve zvichiitika zvingova zvinhu zvinoitika murunyararo. Ndinodzokorora kuti hausi munamato wakanangana nebato ripi rematongerwo enyika, asi kuti munamato watiri kukokerana sevana veZimbabwe kuti uyai tiite muchemera pamwe kuti ishe vapindire pamaelections atakatarisana nawo ave maelections achaitika ane runyararo pasina kana mhirizhonga. Zvakare hatingogumiri pamaelections ipapo chete, tiri kuchemera kuna Mwari kuti situation yemunyika medu idzikame. Saka munamato yagara inongoitwa, vanhu vazhinji vari kunamata vari kumatirimana kwavari kwese ikoko vachichemera nyika yedu. Saka isusu sepamabvi North America province tiri kukokerana tose kuti musi wa26 March, musi wa26 March nenguva dza 2 PM Eastern Time tive tinosangana pamwe chete tichinamata.
Mune vaparidzi vapi vachanga vachitungamira munamato uyu?
Tine maflyers ari kutenderera, tichange tiine vashumiri vakawanda, mapastors akawanda ari kuuya achizokutana nesu pamunamato uyu. Saka mose muri kukokwa kuti muuye tive nemuchemera pamwe sevana veZimbabwe. Ndinokutenda zvikuru nekuti pa mukana uyu kuti tikokere munamato uyu. Saka sununguka izvenyu kuuya sevana veZimbabwe. Tinotenda.
Mumwe wevari kuronga munamato North America pamati, Pastor Wellington Ticharwa, vari parunare muno muAmerica ne Studio 7. Mushure mekuchema-chema kwevanhu nekudhura uye nguva shoma yekuti munhu abhadhare faindi yokupaka motikari muguta reHarare, kanzuro yakaita musangano wechimbi-chimbi nezuro ikawedzera nguva inopiwa munhu kuti abhadhare motikari yake isati yatorwa nekanzuro. Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nekanzuro yavo kuziya nyaya iyi, vamafume vati faindi idzi dziri pamutemo uye kanzuro haigoni kudzideredza pasina kuvandudza mutemo. Asi vati vatora danho rekuti vatyairi vapiwe maawa matatu ekutsvaga faindi motikari dzavo dzisati dzatorwa nekanzuro.
Taona kuti chaji chai chaiyo inofanirwa kubhadharwa pamhosva $50 yozoita 57 nenyaya yevat. Saka chaji iyo iyi ndoo yataa kuti munhu ngaapuwe kana akabhadhara mari iyi within 3 hours yekupuwa tiketi haachabhadhariswi claim charge $65. Saka vanhu vaakungobhadhara $57 iyoyo claim yobva yabviswa. Kana tazoti akazogarawo akadarika 3 hours ndoo panozouya mamwe macharges.
Kanzuru yeHarare ichishanda nekambani yayo City Park inobhadharisa munhu faindi yemadhora $50 nemanomwe kuAmerica $57 kana achinge asina kubhadhara dhora rimwe chete rekuAmerica rekupaka motikari kweawa imwe chete, uye mari iyi inokwira kusvika pazana remadhora $32 nemaviri $132 kana motikari ikazotorwa nekuendeswa kumahofisi ekanzuro. Asi sachigaro rimwe sangano revagari reHarare Metropolitan Residence Forum AMREF vamavelas Kumalo vati mari iyi yakawandisa uye vanhu vazhinji vakaomerwa munyika.
Sa $57 ndiri kutoda kutosika pamuri kuti kuitsvaga pa 3 hours. Vangani vanokwanisa kuwana $57 pa 3 hours? Iyi mari yekuti dzimwe mhuri dzinotoda mwedzi mitatu kana mwedzi mitanhatu kuibata mari iyoyo.
Vamafume vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, nekudaro vave kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuvandudza mutemo kuti vaderedze faindi yacho. Hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nekambani yekanzuro yeCity Park, uye masvondo maviri apfuura gurukota rezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vakaumba komiti yekuongorora kuti mari dziri kuwanikwa nekambani iyi dziri kufambiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Muzimlev.com, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harifari nemusangano wakaitwa muchinyararire kuState House pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamiriri vemasangano eCivil Society Organizations pamusoro pebhiri rePrivate Voluntary Organizations PVO Bill. Vamwe vakanga vari mumusangano uyu vanonzi vanosanganisira Dr. Musa Kika veZimbabwe Human Rights NGO Forum, amai Jenny Williams veWomen Arise Zimbabwe nava Isaac Maposa. Zvinonzi hapana akaudzwa zvakabuda mumusangano uyu. MuNewsday vakamborwa hondo yerusununguko veZimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA vari kushora hurumende mukuti haisi kukurumidza kupa kuremekedza kwehugamba hwenyika kuna vaDavid Moyo avo vaizivikanwa nerekuti Sharpshooter. VaMoyo vakanga vari munin'ina werimwe zvegamba renyika vaJason Ziapapa Moyo vakashaya nemusi wemugovera. NewZimbabwe.com rinoti vashandi veZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA vari kuronga kuramwa mabasa pamusoro penyaya yemihoro yavo. yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvinonyadzisa zviri kutaurwa neAl Jazeera izvi. Zvinonyadzisa nekuti isa vakavakomberedza vari kuziva zviri kuitika vamunangagwa, ndo vari kutotuma vanhu vakavakomberedza kuti vadi, asi vanoswera vachingoti yei nyika inovakwa nevenhu vai iri kuputswa nani? Ndii muri kuiputsa nyika yacho? Sungwai mose mbavha imi muri kuba gold muzimbabwe, sungwai. Iko zvino makavharira vaonarebhu Jobs Kala havazi kubuda muchitokisi, havana kana nemhosva yavakaita. Asi imi mbavha dziri kufamba mhondi dziri kuputsa nyika dzichifamba nenyika madiro, asi onarebhu Jobs Kala vachitambura vari mujeri vasina mhosva yavakapara. Zvinorwadza. Tibudzirewo onarebhu Jobs Kala, chereiwo imi majaji chaimo chaimo, pfungwa dzenyu chedzichedzo munoita sekunouya hamuna kuenda kuchikoro, hamuna kuita law, munotokurirwa nesu. Tinotoona kuti apa muri kutoresva mutema hamusi kumbokoshesa. Zvinorwadza. Tibudzirewo vaJobs Kala please.
Ruzhohoro wemuzimbabwe rwakutotyisa, rwakutotyisa. Mumbavha wacho runobatanidza mapurezidendi, purezidendi wenyika, maminista ose ane umbavha. Jenda ikapiwa minista iperi, kukuba kwanenge vachikuti tine muzimbabwe anga zviperi, chamisa ngaapinde muofisi zviperi.
Chionetso ndechekuti vanhu zvanopeza vanongoramba zviri pachena. Vaakutanga kutoramba kuti vari kureva here kuti varume vese ava vari kushanda navo munangagwa ava havazi mazanupiefu. Okay, first part 1 handei, part 2 kusvikira vanyatsa kuona kuti naiyewo munangagwa ndiyewo varipo. Mbotarisai kutambura kuri kuita maticha first, vanhu vari kutidzidzisira vana. Kutarisawo zviri kuitawo maMP acho, haana kana development yavari kutiitira munzvimbo, basa kungoluta chete. Aiwa, regai tifambe navo, takutosvika kumaelection apa. Zvinopera hazvisi, ngaapinde mukomana.
Ndine yambiro yandinayo kune vakuru vedu veTCC, makurukota anopema zano kuna vachamisa nesu vamwe tinenge tichivatsigira tichitaura. Chokutanga ndinotaura kuti chakachenjesa ndechakatanga, hatizivi kuti ava varume ava zano ravo rabhaneti rokuti tatarisana namaelection, uyezve ndiwo gore redu rokutanga kuti titangewo kuita maelection TCC. Vaakutanga kuti ngatiite unity government. Chakachenjesa ndechakatanga, zivai kuti tsvangira yakamedzwa nairo Garway. Saka nhasi ngatichenjere, mukomana pinda uri wega, unomedzwa neGarway. Ndatenda hangu.
Izvo zvinotaurwa naSimba Mabaza izvo ndezvo mugozi Matsuro, kufefeta kwavanotaura uye nokuzoendesa vanhu kujere kwavangazotanga nhasi. Vanhu veZANUPF ende vachiti hazvina basa neZANUPF, vari kuzama kuti kudii, ivo vachiti zvende ambasada vakasarudza ivo veZANUPF, vozoti hazvinei neZANUPF pakudii. Koseko vanhu veZANUPF muchingojaira kuvanda nechigumwe nezvimwe zvinhu zvinenge zvingori pachena, mungazotanga kuendesa ivava kujere nhasi. Henerita Rufaya paya paakabatwa negoridhe paairport 6 kgs achida kuendesa kuchina, makaita zvipi? Zvii zvakaitwa pana Henerita Rufaya uyu wajaji yena meya ari kufamba panze nanhasi, imari zhinji ende kutori nezvakawanda, kwete izvi zvabuda neAlJazeera izvi zvishoma. Saka chachinga chamungazoita vanhu veZANUPF chii? Zvinongotaura kuti ndimi maendesa nyika kumawere kwacho.
Zvitamuka zvedu ndicho mbiro pano paSouth Africa paJoburg. Tarisai muone veAlJazeera vazoburitsa chokwadi chese manje. MaZANUPF aitaiwa no tokuva nyika inovakwa nevene vayo, inovakwa nevene vayo ichibiwa goridhe zvakadaro. Munhu achiita 10 times per 2 months achitakura goridhe rekumamillions nemabillions achiita zvese. Goridhe rese richingobiwa muno muZimbabwe ichiendayo kunze kwayo. Ndokuvakwa neweni vaya ikoko kwemuchikwatima tuchima plastic bucket netumabhafu tinenge muchipiwa nemarofu echinga muchikandironge hove dziri muzia. Mazvozvoonaka mabiro ari kuitwa enyika. Paizosvika pazvikoro zvese zvikoro zvichidhirika zvemukwekwe zvichidhirika pasipisa pafoborwa pajiwa goridhe. Goridhe iroro richitorwa richiendeswa nana Henerita Rufaya vachitino takanganwa ndasokanganwa ndatakura bhegi risiri iro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri tisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazuenyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchiti uzazwa munofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza panire hurumende yeAmerica. Vakamira pakati pevatungamiri veAustralia neUnited Kingdom musi wa 13 kurume. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezviri muchisungo chenyika nhatu idzi maererano nekubatana kwadzo muchisungo cheAustralia, United Kingdom neUnited States kana kuti AUKUS. Sekutsanangurwa kwazvakaitwa nemutevedzeri wemunyori mubazi reArms Control and International Security, Amai Bonnie Jenkins, AUKUS mubatanidzwa pakati peAmerica, United Kingdom neAustralia une chinangwa chekusimbisa runyararo nekuzvidzivirira kwenyika dziri munharaunda yeIndo-Pacific. Vakati chekutanga ndechekuti America neUnited Kingdom dzione kuti Australia yawana ngarava yepasi pemvura inoshandisa simba renuclear. Vachiti chechipiri ndechekushanda nedzimwe nyika mukukurudzira zveumhizha zvinosanganisira kushandisa ruzivo uye kukwanisa kushandisa zviri pasi penyanza zvemadandemutande nekushandisa zvombo zvemazuva ano kana kuti electronic warfare. Amai Jenkins vakati America neUnited Kingdom dzine makore anopfuura makumi matanhatu dzichishandisa ngarava dzepasi pemvura dzenuclear. Vachiti dzimwe nyika dzakaita sePeople's Republic of China, Russia, India neFrance dzine ngarava dzepasi pemvura dzinoshandisawo simba renuclear asi dzisingatakuri zvombo zvenuclear. Amai Jenkins vakati nyika nhatu dzeAUKUS inhengo dzesangano rinorambidza kugadzirwa kwezvombo zvenuclear. Vachiti Australia haina zvombo zvenuclear uye haisi kuda zvekugadzira zvombo zvehondo zvenuclear. Amai Jenkins vakati nyika dzemunharaunda yeIndo-Pacific ndidzo dzichatungamira muzvitiko mumakore ari mberi. Vachiti zvakare ino ndiyo nguva yekuti vana mazvikokota nevamwe vavo mumapazi akasiyana-siyana vashande nesimba mukusimbaradza chinangwa cherunyararo mumakore anotevera. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru weTikTok nezuro akaudza dare reparamende yeAmerica kuti TikTok inzvimbo yekuti vanhu vataure zvavanoda vakasununguka. Vashozi Chu vakaramba pfungwa dzedare reparamende idzo dziri kufunga zvekuvharisa TikTok muAmerica, vachiti TikTok haina hukama nebato riri kutonga muChina reChinese Communist Party. TikTok inofarirwa zvikuru nemamiriyoni nemamiriyoni evechidiki muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Al Jazeera yakabudisa nezuro chirongwa chekutanga chinoratidza uori hunonzi huri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe. Rimwe sangano reminamato rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reNorth America pamavhi riri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese zviri kunze kwenyika nezviri munyika kuti zvipinde mumunamato wekunamatira nyika uchaitwa nemusi wesvondo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeEastern Bele.